Tasakana na permanent integrity umutsa anga ati zvinhu zvisa kumaunions achida kuti tsogwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achichinje culture yekare yekugadhara tichitaurira natiroka pamwe chete zvizhinji zvatati tichitaura zvazvisinei nezvenyaya yemushandiro yatinoita kumabasa zvedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwazoimprovha naminista of primary sector education zvisinei nezvemaconditions of living and working edu anonzi anozoatendwa naemploya wedu anoita kuti
saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa.
Tatafarira ndechekuti isusu eunioni taisa nyaya yedu yekuti tinoda education equalization fund iimbrodhisiwe neministry. Education equalization fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisimudzirwewo zvoenderana nezvekumadhorobha. Tikaisa nyaya yedu zveye kuti tinoda kuti tionererwa repensionment assistance and allowance. Tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakati wandei inovakurudzira kuti varambe varipa basa. Asi hapana achatapuwa chinobatsira pazvichemo zvese zvataisa. Vazvitambira vachiti taakunogadzirisa zvinhu zvese izvi zvagara vanga vachingotioti zvimwe zvacho taatinazvo muurongwa hwedu.
Ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi?
Kutaura zvemene hapana chatingati chanyatsobvumiranwa inyaya yekuti nini mupresident state anga achinzwa my policy proposals ekumaunion nezvichemo zvemaunions anga aine zvichemo. Saka pazobvumiranwa wachakanyanya simba chekuti zvinsei kusangane nemaunion kuti tikwedzerane nyaya yekuti maticha anenge achiita rejudication abhadharwe mari kana achiita rejudication. Zvizhinji zvinoenderana nemukurarama kwedu nekushanda kwedu zvazenge zvichiparurwa pamusangano wekwekwekwe. Musangano uyu wanga uri wapermanent secretary mutsva achizivana nemaunion achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy proposals avainawo musector achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo.